Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu kukadzi 3/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isusu mafungire kuti kuona kuti takaona basa zvakanya. Takadhara muganhu zvokuti vanhu veZimbabwe vachanwa mvura.
Zimbabwe Electoral Commission inoti ine chivimbo chekuti gwaro rekuganurwa kwenzvimbo dzinoitirwa sarudzo rayakagadzirisa ndiro richashandiswa musarudzo dzichaitwa gore rino.
Ichokwadi chaburitsa maresorts ebvunzo dzakanyorwa nevana muna 2022 theordinary level. Vana vakukwanisa kuona zvakabuda mumaexaminations aya.
Bazi reZimbabwe Schools Examinations Council raburitsa zvakabuda mubvunzo dzegore rakapera dzeO-level nhasi. Paitawo miono yakasiyana-siyana pamusoro pevanhu vasiri mapurisa vanobatsira vatyairi vedzimotokari kudarika pamigwagwa panguva iyo marobots asiri kushanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 tiri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, inoti ine chivimbo chekuti gwaro rekuganurwa kwenzvimbo dzinoitirwa sarudzo rayakagadzirisa ndiro richashandiswa musarudzo dzichaitwa gore rino. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekutambidza gwaro iri kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa sachigaro weZEC, amai Priscilla Chigumba vati vakabata basa ravo zvinomwisa mvura.
Isusu mafungire kuti tiri kuona kuti takaona basa zvakanyanya. Takadhara muganhu zvokuti vanhu veZimbabwe vachanwa mvura. Kana muchida kuona kuti takagona here kana kuti takatadza, mbotarisai miganhu yakadharwa muna 2007-2008. Zviri kureva kuti isusu tiri nyanzvi dzekugadzira miganhu yemawodhi nemaconstituency. Akasike kutanga kazvo. Kukuti kana kuti mwana wokutanga wokuti mai havasi kunyatsoziva kuti anodyei. Takabva naro kure basa iri rekudi rekugadzira miganhu yemawodhi nemaconstituency. Saka isu tiri kuti tagadzira mutakunanzva.
Amai Chigumba varamba kutaura nezvenyaya yekuti havasi kushanda zvakanaka nedzimwe nhengo dzekomishini yavo, vachiti nyaya iri kumatare yavasingagoni kutaura nezvayo. Pava pagwaro ravo kuna vaMnangagwa, amai Chigumba vanga vaine mutevedzeri wavo chete vaRodney Kiwa. Gwaro ragadziriswa naamai Chigumba rakadzoswa kwavari mushure mekunge paramende yaramba kuritambira ichiti pane zvakaitwa mugwaro rekutanga zvaityora bumbiro remutemo yenyika. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Asi vakafanobata chigaro chemutungamiri weTriple C vakaudza Studio 7 nezuro kuti vanotarisira kuti urongwa hwesarudzo hunge hwakachena kuitira kuti sarudzo dzisaita mutauro.
ZEKI kange isina kunge iri pa kuti haina kwayakarerekera zvinogona kutikanganisa. Tikange tisina voters roll tinogona kupesera taakukanganisika. Kange tisina voters roll rapenengurwa rikaonekwa kuti ndiro here chairo, zvakafana nevanhu vanonyora zamanation or zaman pasina syllabus, zvinenge zvakutoita matambudziko izvozvo.
Gweta uye varisa chigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati tarisiro yavo ndeyekuti ZEKI yagadzirisa zvainyunyutwa nevana veZimbabwe.
So tinodaira kuti zvichemo kana kuti maissues akanga akareiziwa nevana veZimbabwe pamusoro pedelimitation report iyoyo zvakaonekwawo zvakaongororwawo zvakare neparliament
vamakoni vati vanenge vasingagutsikani negwaro ratambidzwa vamunanga gwanasi vanogona kuzoenda kumatare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumakomishina ezek anga asipo nhasi. Makomishina aya akanyorera mutungamiri wenyika achinyunyuta nemafambisiro akaitwa basa namai Chigumba, uye makomishina aya akaenda kumatare achiti zvakaitwa namai Chigumba zvisi pamutemo. Hurumende inotarisirwa kudhindisa zviri pamutemo gwaro iri mukati memazuva 14. Bumbiro remutemo yenyika rinoti gwaro rekutarwa kwemiganhu rinofanirwa kubudiswa mwedzi mitanhatu sarudzo dzisati dzaitwa. Kana zvikasaitwa, miganhu yakashandiswa musarudzo dzapera ndiyo inoshandiswa musarudzo dzinenge dzichifanirwa kuitwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo.
Bazi reZimbabwe School Examinations Council, ZIMSEC, raburitsa zvakabuda mubvunzo dzegore rakapera dzeO-level nhasi. ZIMSEC inoti kwakanyora vana vanoda kusvika kuzviuru makumi maviri nezvisere, asi vanonzi vakapasa vanosvika zvikamu makumi maviri nezvipfumbamwe kubva muzana. Tabata mutauriri webazi reZIMSEC, Muzvare Niki Dlamini, kuti tinzwe zvisere.
Ichokwadi taburitsa maresorte bundo dzakanyorwa nevana muna 2022 theordinary level. Vana vakukwanisa kuona zvakabuda mumaexaminations aya website yedu, either pamboranazve kana kuti pacomputa. Website inoti www.zimsec.co.zw. asi vanogonazve kuenda kuzvikoro musi womuvhuro 6 kukadzi kuti vanotora iwo maresults slips avo kuzvikoro.
Muchitarisa kupasa kwavakaita gore rino nemakore ari kumashure aya, munoonawo sei?
Tichipanga zvakati maresults egore ra 2022 tichitarisa ne 2021, tinoona izvo kuti vana vakanyora bvunzo muna 2022 tingati vakagona kupfuura vakanyora muna 2021. Vana vakanyora muna 2022 vakabuda ivo ne 28.9 pass rate, ve 2021 vachiita ivo 26.34%, zvichiratidza musiyano we 2.62%.
Mutauriri webazi reZIMSEC, Muzvare Niki Dlamini, vange vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tabatawo mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, Dr. Takavafira Zhou, kuti tinzwewo maonero avo.
Hamene kuti vanofara vanofara sei, nekuti ruzhinji rwevana haruna kupasa. Ivi tikatarisa vakapasa vacho, hatinganyanyofesera tichiziva kuti vazhinji vavo vakaita bhumbo dzekuona kana kuti examination hazvichina chiremera, vana vakawanda vanononyora vatoona. Saka hationi chokufarira kana chekupembedza pa 10.9% apa.
Tingatarisavo kuti iyo nhoroondo kubva kumashure uku ndiwo mapasiritsi aiwanikwa here kare iwawa?
Kwete kudaro, tine market zvevana vaitowana kuma 80% pass rate olevu vana 60%. Tikatarisa kuma 1980s tichibva kuhika, pass rate yakakwira chaizvo, ndokuzobererawo zvayo kubva kuma 90s ichienda uko. Saka handikunguti tingapepedza 10.9%. Isi tine nhoroondo inoratidza kuti vana vaimbopasa zvikuru kwazvo.
Zvonzwinyi zvinonhaye vazvo vanhu mazuva ano vanoti toita sei navanhu, todiko?
Dambudziko guru ratinaro paeducation yedu ndekuti hatina kuvandudza education yedu kubva pacolonial system. Tichiri kungomhanyira kuti mumwana awana maei mangani, mazii mangani, kana kuti wapasa masabhiti mangani.
Vanga vari mutauriri wesangano, mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, Dr. Takavafira Zhou, vari parunare kumasvingo neStudio 7. Paita miwono yakasiyana siyana pamsoro pevano vasiri mapurisa vanobatsira vachikairi vedzimotokari kudarika pamigwagwa panguva iyo marobots asiri kushanda uye pasina mapurisa anofanirwa kuita basa iri. Tobias Mudzingwa anotipanyaya inotevera.
Mazuva ano migwagwa yemuHarare inogara yakazara nemotokari munguva dzemangwanani panenge pachienda vanhu kumabasa uye kumanheru apo veruzhinji vave kudzokera kudzimba dzavo. Kumanikidzana sembeva kwedzimotokari idzi kuri kukonzerwa nemarobots asiri kushanda, izvo zviri kupa kuti panosangana migwagwa pamwe nepanopesana migwagwa panetse kudarika. Ukuwo mapurisa anofanira kunge achibatsira kufamba zvakanaka kwemotokari panzvimbo panenge pasina marobots anoshanda anenge asimo munzvimbo idzi. Mamiriro ezvinhu aya aona vamwe voruzhinji vanosanganisira vanogara mumigwagwa nevanotengesa pamharadzano idzi vachiwana chauviri kuburikidza nekubatsira kuti mota dzinge dzichifamba nyore. Mumwe murume wechikuru anorarama nebasa iri, uyo asina kuda kudomwa nezita rake, anoti ave nemakore akawanda achiita basa iri.
Right now barobot panapa ndine 17 years. Ndinoita basa iri nekuti vanhu ivo vandine ndichikondrora ndo vanonditengera stafu yangu ndichiitawo mari, zvinhu zvakaoma ndichiteketawo mhuri yangu. Bibhi rangu iri ndakapiwa neiwo wemota kuti kana zvakaomawo mapurisa asipo ndinopinda ndichibatsira.
Mumwe muchikairi anoshandisa mugwagwa Amalinda unova mugwagwa uri kushandiswa nevanhu vazhinji kwazvo kuchamhembe kweguta reHarare zvichitevera kuvharwa kwembudzi roundabout iyo iri kuvandudzwa muzvare tsitsi mashavave, vanoti nekuti hapana mapurisa anoshanda kubatsira mota kuyambuka kazambuko kadiki kare mumugwagwa uyu, varume vanoita basa iri vari kugona chose.
Nditi muri kuona kuti tatoyambuka zvakanaka-naka. Mazuva akavharwa roundabout taita about 2 hours takamira vanhu vasingadi kufanana mukana wekudi kwokuyambuka. Saka tinotovatenda vakoma navo. Kana dai ndandinako kamari kadikidiki ndaitombovapawo kutenda motivation.
Vatinemi Madanire vanotiwo kunyange hazvo zvisiri pamutemo zviri kuitwa nevanhu ava zviri kuita kuti vafambe nyore sevachikairi uye vanokurumidza kusvika kudzimba vachibva kumabasa.
Varuta basa rakanaka even though zviri kunzi hazvisi pamutemo. Kana kuchinzi vanoreplaceswa ngavareplaceswe nemapurisa because vari to decongesta bridge considering kuti iri very narrow.
VaArchibald Manyemba vanozivikanwa nerekuti bridge marshal pazambuko diki riri mumugwagwa Amalinda. VaManyemba vanoshanda nevamwe varume vatanhatu vachibatsira vachikairi kuyambuka nyore zambuko iri. VaManyemba vanoti vanoita basa ravo nechido pasina kutarisira muripo.
Vamberi kwacho vamwe vacho vasiri mara vamwe vacho vanotituka. Vamwe vacho vanotituka itsvagai mabasa. Tokona kutondora kusvika kuma 10 o'clock manheru. Asi chatinonyowana hapana. Saka takutokumbira kuna vabereki vanokwanisa kutibatsirawo. Hatisimanikidza vanhu. Hatibhadharise panapa.
Asi mutauriri weZimbabwe Republic Police muHarare, Inspector Lakmo Chakanza, vanoti havazvizivi kuti kune vanhu vasiri mapurisa vari kuita mabasa ekubatsira vatyairi mumigwagwa. Vanotiwo munhuwo zvake akaonekwa achiita izvi anosungwa nemitemo yenyika.
Kana zvichitoitika hatisati tazvinzwa. Mbozi musivilian haangakondrora intersection. Anenge akazvidzidza kupi. Ukatoona munhu achitoteerera kukondrorwa nemusivilian anotone problem motorist iye.
Mukuru wesangano rinokurudzira kupedzwa kwenjodzi dzemumigwagwa reRoad Safe Zimbabwe, vaSam Nyaude, vanoti sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika, hurumende inofanira kudzidzisa vanhu ava vari kuita basa remapurisa kuitira kuti variite zviri pamutemo.
Haasi matraining programs anodhura chose, dzimonyika dziri kuzviita ende zvichibatsira.
Hatina kukwanisa kubata veTraffic Safety Council of Zimbabwe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri veEuropean Union vasvika muUkraine nhasi nechinangwa chekuda kuratidza kutsigira kwavo vanhu vemunyika iyi vari kurwiswa neRussia. Asi mutungamiri wenyika iyi vaVolodymyr Zelensky vanoti vari kutarisira kuti Russia icharwisa zvakasimba matunhu akawanda kuti iwane chekutaurira vanhu panosvika gore hondo iyi yatanga. Hondo iyi yakatanga musi wa24 kukadzi gore rakapera. Hurumende yeAmerica yakaisa vana muzvinabhizimusi vane chekuita nehondo yekuUkraine neRussia, kusanganisira mumwe anotengesa zvombo zvehondo nemwana wake nemakambani ekuAsia, Europe neMiddle East pasi pezvirango zveupfumi nechikonzero cherutsigiro rwavanopa kunyika yeRussia muhondo iyi. Ava vanoti vaIgor Zimankov nemwana wavo Jonathan, pamwe chete nemakambani anoshanda nethe Zimankov Network kuSingapore, Cyprus, Bulgaria neIsrael. Vamwe vagari vekuChegutu vonetsana namambo Ngezi pamusoro pekusatevedzera tsika dzekukoshesa zuva rechisi. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Mhuri dzinodarika mazana maviri dzakabva mudunhu rekwaZvimba nguva yekugariswa patsva muna 2002 dzikanogara mudunhu reChegutu dzave kunetsana naishe wedunhu iri pamusoro pekucherechedzwa kwezuva rechisi. Mhuri idzi dzinoti dzinocherechedza zuva rechina semusi wechisi rinova zuva risingabatwi mabasa emaoko sekucherechedza mitemo yenzvimbo. Vagari ava vanoti Ishengezi, ava vanozivikanwa nezita rekuti Peter Paspamire, vari kuvamanikidza kucherechedza chishanu sezuva rechisi izvo zvavakaramba. Pavakaramba vanoti vakabva vazvuzvurudzwa kudare raIshengezi, uko vakawanikwa vaine mhosva yekushanda muminda zuva rechisi ndokuripiswa zvipfuwo zvakaita semombe, mbudzi nehuku. Pavakanonoka kuendesa zvipfuwo zvekuripa mhosva yekutyora mutemo wechisi, chikonzi chashe chinonzi chakabva chapinda mumatanga mevagare ava ndokutinha mombe kuendesa kwaIshengezi. Mumwe akatorerwa zvipfuwo ndiamai Sinisai Kabaza vekuward 23. Amai Kabaza vanoti vakatorerwa mombe imwe chete nembudzi ina vachipomerwa mhosva yekusima fodya nechisi.
Chachipiri vane UD varipo vanhu 24 neHonda Fit neUD vane mabhemba netsvimbo ari ma 28 taenda kuminda vanhu. Baba pane vana ndopo vakasvika vachitora mombe mudanga, ndopo ndapa baba mumiro ari pane ndokutora mombe mudanga, ndobva vana vako vamunada mumatambo mombe isati yakura murori, ndobva vamuchema nechitina kumusana. Isu tichitedze kwana vana tichibva kumunda tichisvika pamba, baba vakangonzi mira ikoko 15 minutes hatida kuona pano, ukasvika pano wafa.
Izvi zvinoti nirwa nemumwe mugari vaRichard mudzi wepasi.
Chifukuveze vari kuita zviri kunze kwemutemo, vakasvika pakunopinda padunhu rinova riri kukwikwidzwa risati rapuwa kwavari vapunga vanhu, vachivati mari mane chisi vairi pamombe, vamwe vairi pamombe mbiri, vamwewo vachinzi makuna kuna mombe mbiri, mbudzi, magarukuni vachitora. Saka ndakabva ndangotora nyaya yacho ndovataisa kuna vamangwana kuti vasangane nedare pamutemo.
Vamudzi wepasi vanoti Ishengezi vari kuita zvamambodyire zvekubhadharisa vanhu nzvimbo isiri yavo. Vamudzi wepasi vanoti nzvimbo yavagere ichiri pamakakatanwa pakati paIshengezi naIshe Zvimba.
Dunhu iri harisati raredu kuti titonge tichidaro, ava vechina rorambai nechina, vechishanu vanorarama nechishanu.
Ishengezi vanobvuma kuti vari kutorera vanhu zvipfuwo sezvo vasiri kuda kutevedzera mutongo wavakapa.
So problem ine vanhu ava isi yekuti havazivi kuti kune design. Vane munhu akavaudza ivo vakatamba vachibva kwaZvimba vakasangana kuti vakayambuka mubhanda vakapisa munzvimbo yevanhu ndonhamo yavanayo vari kufamba neutongi kubva ukoko kumiri patori nebhaundari rakakonfemiwa kakawanda even vamugati vachiri vapenyu.
Mudzviti mukuru wedunhu reChegutu amai Dzosai muzvidziwa vanoti vakatambira tsamba yeunito kubva kuvagari ava.
The thing is, I'm not comfortable to comment on this, considering that this case is already kumakoti comment kana ichizouya ndaisa ku legal department redu eku ministry kwedu. For now, I can't comment. I'm sorry for that.
Nyaya dzekutevedzera zuva rechisi dzinogara dzichinetsa munzvimbo dzakawanda izvo zvinoita kuti vagare varipiswe, asi zvichinzi muripo unobhadhariswa nguva dzakawanda hausvike pakuti munhu abhadhare mombe. Zvitendero zvakasiyana-siyanawo zvinonzi zvine mazuva azvinokoshesa kana kuyeresa zvekuti nhengo dzazvo hadzibate mabasa emaoko. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Munyaya dzemitambo, mutambi wenhabvu aimbotambira chikwata cheAston Villa chemuEnglish Premiership League akwanisa kutorwa nechikwata cheLuton Town sondo rino nguva yekutengeswa kwevatambi retransfer window risati rapera. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye abata mutori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa kuti tinzwe maonero ake.
Kuchinja zvikwata kwaita Jaya Marvelous Nakamba achibva kuchikwata cheAston Villa, icho chinotamba chiri muPremier League, kuenda kuLuton, iyo inotamba iri muChampionship iri nhengo yechipiri muzvikwata zvenhabvu kuUnited Kingdom. Chiitiko chichabatsira Nakamba kuti agone kuwana nguva yekutamba, sezvo kuAston Villa varairidzi vechikwata vanga vasingachamupi mukana wekuratidza zvaanogona. Makore ati wandei sezvo ave nemakumi maviri nepfumbamwe, saka zvakakosha kuti atambire chikwata chinomupa mukana uye chisina tarisiro yakanyanyisa. Kubvira nguva yaakatanga kutambira chikwata cheAston Villa, kwachinjwa varairidzi vechikwata ichi vanosanganisira Dean Smith, Steven Gerrard, Aaron Danks naUnai Emery, asi Gerrard naDanks naEmery havana kuratidzira kugutsikana nekuti vanga vasingamutambisi kakawanda.
Munoona kubva kwakaita mutambi Marvelous Nakamba kuAston Villa kusina kuti nonokei here, sezvo akange atoratidzwa nemurairidzi wechikwata chake kuti anga asinganyanyofarirwa sezvo aigara ari pabhenji.
Ndotenda kuenda kwaaita kuLuton kuchamubatsira nokuti achagona kuwana nguva yakawanda achitamba uye anogona kutambira kusina tarisiro rinorema sezvanga zviriko kuAston Villa. Chimwe chichamubatsira ndechekuti kuLuton aenda achidiwa, saka anogona kutamba ane mufaro ungabatsira mutambo wake kuti usimukire udzokere paye pawanga uri. Kana tave kuzvicherechedza, pamwe Nakamba paakaona asisatambi kungadai asina kumirira kuudzwa kuti atsvake kumwe kwekunotambira. Tikaona muenzaniso womumwe waaitamba naye Mbwana Samata, uyo akabva akanotamba kuGenk. Kana chikomana Cancelo chabva kuManchester City achienda kuBayern Munich, aona kuti mutambo wake ungangopera nekusakadzwa pabhenji asingatambiswe.
Mutori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa achitaura naMarvelous Mhlanga nyahuye weStudio 7 ari kuBulawayo. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino, sezvo takavimbisa nechishanu chapera, tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki wekunyanga uyo achiri kusimukira, Elvis Nyakutsikwa, anozivikanwa neremagitare rekuti El Planegs Tsikwas. Elvis anenziyo itsva inonzi Takayambuka, iyo yaanoti iri muchikwata chedzechinyakare. Ngatinzwei hurukuro yatakaita naye.
Zvimagitare izvi takangokura nazvo kubvira tiri wana, zvinhu zvatainzwa zvichirovera pamwoyo, kunyange patainzwa manzwi ichirira chaipo chaipo tainzwa mwoyo uchigutswa. Kuzopinda mudzimba dzokutsikisira nekubikira manzwi makanga mamuna 2014.
Vabereki venyu vakatambirana nezvemagitare izvi here?
Ya, panyaya yemumanzwi vabereki havana kuzvigamuchira nyore, ende havina kugamuchirika nyore nokuti sevabereki vane zvavanenge vachishuvira kuti isu sevana vavo dai taitawo, asi isuwo sevana vacho tine zvine zvichidokwairirwa nehana. Saka nguva zhinji munoona kuti vanonzi vakapoita kakusadi kakusawirirana.
Ko vanhuwo zvavo vari kutiwo nemi manzi yamuri kurova iyi?
Regai nditi manzi yedu vanhu vari kuigamuchira zvakanaka. Ndingati kubvira pachimbo chekutanga chaicho chaicho takagamuchira makomenti akati wandei zvokuti pamwe pacho waitozodzoka wotodhaota kuti vanhu ava vachiri kungokomenda manzi yangu here kana kuti vane mumwe muimbi wavari kutaura.
Iwo matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Zvimhingamupinyi tinazvo zvakati wandei. Tinoona kuti vacho vanoti vanomiririra kodzero dzevaimbi nekodzero dzemimhanzi vanoita sekuti vanozoda kuapiya kana kuti kushanda kana munhu achinge aane zita rakuti zirikanwei zvakanyanya. Havakwanisi kumira nevane mazita maduku, asi muimbi wese angava mukuru kana mudiki anodawo vanomuchengetedzera kodzero dzemhanzi yake panyaya dzekurira kumhepo. Idambudziko huru ratinosangana naro, hatisi nyore ende unoita nzira dzese kuzama mazano ese nezvinotarisirwa kuti unge uchiita unenge vaita zvese vapedza, asi zvakadaro unotozongoona kuti hapana chiri kudiki chiri kufamba.
Ko vari kufarirawo mumhanzi yenyu vanoda kukukokaiwo kumashow kana kukubataiwo, vanoda kutaura nemi nekutsvaga zvizhinji kwamuri, vanokuwana ikopi?
Vanoda kutibata vakasununguka kutibata paWhatsApp platform yedu +26 3 785 700 517, kana kutibata pafacebook page yedu Sikwazi News, kana kutibata paInstagram @elpanashetsikwazi.
Mashoko amunoda kusiyirawo vateereri venyu ndeyekuti kudii?
Mashoko andingangoda kusiyira vatsigiri vedu ndeyekuti tinokutendai zvikuru nerutsigiro rwenyu. Munomira nesu nguva zhinji ende ndimi munoita tirambe tichishanda.
Chidiki achiri kusimukira Elvis Nyakotsikwa, anozivikanwa nerekuti Elpanex Tsikwas, achibuda mudariro nekambo kake kanonzi Takayambuka. Takurukura naye ari parunare kuHarare. Musakanganwe chirongwa cheLive Talk nhasi na8pm tiri kutarisa nyaya yegwaro rekuganhurwa kwematunhu neZimbabwe Electoral Commission ZEC, kana kuti Delimitation Report. ZEC inoti ine zvayakavandudza nezvimwe zvaisina maererano nesarudzo dzichaitwa gore rino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, titarisei misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti nechivimbo chekuti gwaro rekuganhurwa kwenzvimbo dzinoitirwa sarudzo richashandiswa gore rino. Bazi reZIMSEC raburitsa zvakabuda mubvunzo dzegore rakapera dzeall level nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku vi